ongororo yakaitwa nesangano rethe Century rekuAmerica inoratidza kuti vatagwirei avo vano vachipanga mazano chemutungamiri wenyika uye vari hama yava Emmerson Mnangagwa vanopiwa mabasa nehurumende pasina kutevedzwa mutemo uye vanoshandisa makambani avo akawanda emuZimbabwe nekunze kwenyika kuita mabhizimisi pamwe nekufambiswa kwemari nenzira dzisina kujeka. The Century inoti vatagwirei avo vane makambani makumana anosanganisira anoita zvemhando dzemoto, migodhi, kutakurwa nekufambiswa kwezvinhu, kutengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika vanoshandawo muchivande nevamwe vana muzvina bhizimisi kunyika dzakaita seSouth Africa, Mauritius neCayman Islands inova nzvimbo iri pasi peBritish Overseas Territory uko vanoisa mari yavanowana kumabhanga ari muCayman Islands. Nzvimbo iyi inoshandiswana namuzvina bhizimisi vakawanda kuviga mari dzavo. Sangano revatori venhau vanoferefeta uori pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists rakaburisa uori hunoitika muzvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Cayman Islands apo rakaburisa magwaro aro ePanama Papers. Nyika dzakawanda dzinorasikirwa nemari kuburikidza navana muzvina bhizimisi vanoviga mari dzavo munzvimbo dzakadai, izvo zvinoita kuti vasabhadhara mitero yemari dzavanenge vawana. Vatagwirei vanonziwo vanowirirana nevakuru vakuru muhurumende kusanganisira muchiuto nekuvasori pamwe nemakambani ehurumende. The Century inoti muna 2019 vatagwirei vakabhadhara mamiriyoni akawanda emadhora kune imwe kambani yemauto eZimbabwe kuitira kuti kambani yavo yeLandela Mining Ventures ikwanise kutenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekambani yeGreat Dyke Investments inochera platinum pamwe ne kambani yekuRussia. Gwaro iri rinotiwo vatagwirei ndivo mukuru wekambani ine zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvekambani yehurumende yekuvimba Mining House. The Century inoti gurukota rezvemari vamutulinxuve vanoramba mashoko aya. Zvinonziwo imwe yemakambani avo makumana Sakunda Holdings yakabhadharwa madhora ekuAmerica 1.6 billion nehurumende kuti itenge zvinhu zvakawanda zvinosanganisira goridhe, mabhazi, mishonga yekuchenesa mvura uye izvi zvakaitwa zvisina kujeka. Vatagwirei vanonziwo vakapiwa kana kutenga chikamu chekambani yehurumende ine migodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House zvisina kujeka. The Century inoti mapazi ehurumende akaita semapurisa, paramende neanti-corruption commission anofanira kuongorora vatagwirei nemakambani avo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati kunyange hazvo vasina umbowo pane zviri mugwaro reThe Century, zviri kuitika izvi zvinokanganisa chimiro chenyika. Vati chingava chinhu chakanaka kuti hurumende yongorore nyaya iyi uye kuti zvirongwa zvese zvekupa vanhu migodhi kana mabasa ehurumende zviitwe pajekerere, vachiti izvi zvinoita kuti vanhu vasununguke kusima mari dzavo munyika.
Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiitawo implement zvinobatsira zvakanyanya kuita throw a bit of light kuita kuunza transparency neaccountability iyoyo. Saka takaita izvo zvatota zveITI zvinoreva kuti parliament iri involved and mainvestors acho nemacivil society organizations neiyo hurumende and zvinosimbaradza ukama nesocial contract munyika nemika.
Gweta zvakare vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa mavhinga vaudza Studio 7 kuti munhu wese munyika anoda kuziva kuti sei vatagwirei vari ivo vega vanowana mukana wekuita bhizimisi nehurumende kana kutenga migodhi munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje. Zvakarezve tinoziva kuti muna nyamavhuvhu wegore rakapera vatagwirei nemakambani avo vakatemerwa zvirango nenyika yeAmerica ichinongedzera huori neukama hwehuori pakati pavatagwirei nehurumende yeZimbabwe.
Asi vanongora nyadze upfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanoita chitsotsi chepamusoro zvekuti hapana anogona kubata uori wavo muZimbabwe.
But my biggest worry ndeyekuti level of education and investment nenyaya dzeaccounting nekuinvestigata nyaya idzodzo dziri unbalanced. Zvekuti anatagwirei they can employ some of the best brains in this world kuti vaite cover up their tracks. And my police edu tichiona level of investment into accounting education among them kana nemi munobvuma kuti havafe vakambata vangangobata apo nepapo vangangobata but at the end of the day they will use stand up and court and defend himself.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vese vane humbowo hwezvakaipa zviri kuitwa navatagwirei vaunze humbowo uhwu vachiti vamwe vari kungovenga vatagwirei.
Kana vanhu vane zvavanoziva neumbo ngavanyore to the clerk of parliament especially pane mari yehurumende kuti uyu ari kuba mari apa zvoongororwa nema portfolio committee yehurumende akawanda kuti zvandataa yekomanda agriculture yakauya ichinzi atora 3 billion asi tazeya magwaro acho chero chairman biti vakabvuma kuti aiwa kazvataa izvohandizvo tikatodzidziswa kuti aiwa isu takashandisa mari zvakaizvakati imwe mari yakaenda kuGMBE 3 billion yataka zitatora yakaenda papi. Saka facts are important.
Vamuliswa avo vaive mumakomiti eparamende akamboongorora vatagwirei panyaya dzecommand agriculture vati hapana chakashata kuti hurumende itsigire vana muzvina bhizimisi vemunyika zvikuru sei kana nyika yakatemerwa zvirango zveupfumi seZimbabwe.
Saka tinoda kuona mabillionaires akangoona strive masiwa hamufange muchimutuka muchimushora muchiti aende kunze kwenyika iri muZimbabwe. Nekuti ari kuti gonera kwari koko ari kuti defender ekoneti rishanda musha maprograms yake kudzitsa vana corporate social iri kufamba muchero mukaita sei saka tiuda vanhu vakawanda vana strive masiwa vana kuda tagwirei so that nyika ibudirire.
Vamuliswa vanonziwo vane hukama navatagwirei hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezvemari range richiri kuziya gwaro rethe century. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru munyika sezvo gavhuna webhanga iri Dr. John Mangudla vange vasiri kudaira nharembozha yavo uye mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubhanga iri ange asati apindura mibvunzo yedu. Hatinawo kunzwa kubva kuna vatagwirei sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Gwaro rethe century rinoenderana neimwe ongororo yakaitwa nebepanhau rekusouth africa pamwe neparamende yezimbabwe. Gwaro iri rinokurudzirawo nyika dzakabudirira kuti dziomesere mabhanga ari kushandiswa nevanhu vakaita savatagwirei mukuviga mari dzinofanirwa kunge dzichibhadhara mitero inozoshandiswa kusimudzira nyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.